Muri izi dzinoti dzakashamiswa apo chikonzi nemapurisa ainge akapakata zvombo nemboma aisvika gumi nevashanu vepakamba yemapurisa emakuti vakasvika vachipisa misha yavo vachiti vabvese zvakatarwa nedare repamusoro reHigh Court. Svikiro rekwaJename renzvimbo iyi vatapfuma nei katemanyoka vanoti kunetsana paplaza apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo vaAnania Chigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yave yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu.
Dambudziko panapa matangiro arakaita tine munhu wandirikusunga naye muzvikuru wachigwedera Vincent Chigwedere iye asekuru vake ndakaenda nawo koti James Chigwedera akafa 2018 ndobva taramba tiri kumakoti mumbiyangu ane mari indirumurombo.
Vakatemanyoka vanoti vachigwedere vakazofa gakava renzvimbo iyi risina kupera. Vanoti vakazotanga kunetsana nemuzukuru wavachigwedere vaVincent Chigwedere avo vazouya nemapurisa pamwe nechikonzi kuzovabvisa papurazi apa.
Ndiye aitsa moto futi dzakauya uko mboma dzikauya vakabvunziwa nezuro tikanaya arume kune hondo here kuno kuche vanhu.
Zvinonzi mapurisa akamanikidza vose vanga vari padzimba dzavo kuisa midziyo yavo yose mumotokari hombe vachinokandwa pedyo nemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu apo vagere pamhene kusvika pari nhasi. Mumwewo akapisirwa dzimba amai Petuna Adam vanoti zvinhu zvavo zvakawanda zvakatsvira mumba sezvo vasina kupiwa nguva yekuzviburisa.
Akauya akatonzi mure aisiyeni chibudai muno ndobva vangoya ndokutipisira asi kupisa vacho pavakaita ndokuti havana kuuya kutiitirawo zvakanaka nokuti isu vanga vasina keya nezvinhu zvatina mainfomu yavana anga ndinawo wese akapisira mumba ndinokwanisa zvomanaa kunendinanosibikiridza kuzeti kwanisa zobva ndipisa kumba ndakabva ndaona mainfomu yevana nechimwe chibage zvatosvira mumba zvanga zvatimirire nini manonoka.
Amai Adhamu vanoti vari kutambura pamugwagwa pavagere sezvo pasina mvura, zvimbuzi kana zvekudya. Amai Adhamu vanoti vanokumbira hurumende kuti ivawanise pekugara nekukasika.
Saka pano dambudziko rati wandire mvura tiri kumwa mvura yemusuku isingakodzeri mvura isina kuchengetedzwa pano mukatashabatira hapana kana matoileti tiri vanhu nemhuri tikungoshupika isi tangingodai muhurumende ichitinzwawo yatiwanisa pekugara nekuti pekugara hatina tiri kuvanhu vari kushupika.
Mumwe asina kwekuenda ndiyamainyadzisaigovera avo vanoti nzvimbo yavari kubviswa ndiyo yavanoziva chete uye ndipo pavakasiyiwa nemurume wavo akasirapo makore mashanu apera.
Hapana kwati kufunga kuenda tingaende kupi taifu.
Mumwe akapisirwawo dzimba ndiyamai Jessica Piri avo vanoti havana zvekudya uye nhumbi dzavo nedzevana vavo dzakapiswa. Amai Piri vanoti vana vacheche vave kurwara nekugara panze pane mhepo yakanyanya.
Kureva kuti mvura dzakatotoomera chikafu chese zvakatooma kuti tirarame tiri panze zvimwe zvinhu zvakatsva semwana wandakatobata akatopisirwa hende ndakatotarisa saka zvinhu zvakatooma manepi zvii zvemwana zvokuti makatomuteerera munotonzwa kuti ari kukosora zvinhu zvese zvakapiswa ndakatarisa saka zvakatotoomera tiri panze pano.
Gogweri Dhamapudza vanoti vakatadza kubudisa mari yavo inosvika madhora mazana matatu yavaichengeta mumba yavainotora kumarodha avo kukaroi sezvo vainge vasipo pakapiswa dzimba dzavo.
Ushawata ndakafunga mari yangu chete ndiya ndikachema ndakati kachadzina mhosva ndingiwe ma100 matatu iyeye kuamirikini.
Vatapfuma nei avo vanoti vakarwa muhondo yechimuronge yechipiri vari kudivi reZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vanoti hapana kwavari kuenda.
Zvatinoda kudzokera kumba hako tinotoda kuenda kumba kwandakapisirwa ikoko ndikwanida kudzokera hatikudzokera kazvo.
mudziki wenzvimbo uye vari pachigaro webazi rinoyamura vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu rehurungwe vaandrew chizora vanobvuma kuti nzvimbo yabviswa vanhu haisi yedzimwe dzinogariswa vanhu patsva vachiti vanhu vanosungirwa kuyamura isvikiro renzvimbo nemhuri yaro asi vamwe vakawanda vanofanirwa kudzokera kwavakabva
namatema emanje manje avo vane chokuita nesvikiro riri papo izvi ya avo tiri kuda kubatana namambo dandahwa nefamu vacho takamangana nesvikiro tinofunga tinogona kukurukura tichitaura nevanekuoda yacho kuti svikiro rionekwa kuti ringagare papi sei.
Vachizora vanoti dambudziko revanhu vari kugara panzvimbo zvisiri pamutemo riri kuwanda uye vari kuyambira vanhu kuti vasagare panzvimbo zvisiri pamutemo.
Not a settlement area. It's not the only area. Pane nzvimbo dzakawanda dzevanhu vanotokubva izvo zvisiri kuvamo. Contrary to what the president is saying, no new invasions. Asi vanhu vari kungoenda manje.
Hatina kunzwa divi ravachigwedere sezvo vayambira vatore venhau kubudikidza nevashandi vavo vanga vachiona nekuchengetedzwa kwavo kana kuti personal security kuti havasi kuda kuona kana kutaura nevanhu. Mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west amai Margaret Chitore vanoti ibasa remapurisa kuyamura kuti vanhu vatevedzera zvinenge zvatarwa nematare. Nyaya dzevanhu vari kubviswa munzvimbo dzavagere zvinonzi hazvisi pamutemo dzinowanda nguva ino yegore makore ose mudunhu remashonaland west. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.